Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 31/2018. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvisarudzo zvakadarika, vachiti upfumi huri kuratidza kuti huri kusimukira mugore rinotevera.
Vanhu vari kupuwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa, ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamadziviro atanga tichiita vanhu vese vari mutaundi vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated.
Vanotengesa mumigwagwa vorwisana nemapurisa muHarare nedzimwe nzvimbo. Vana chiremba vopinda musangano wekuzeya kuti vodzokera kubasa here kana kuti kwete, mushure mekunge hurumende yavakumbira kuti vadzokere kumabasa nhaurirano dzichienderera mberi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa mashoko avo ekupera kwegore, vachiti vane chivimbo chekuti gore ra2019 richange rakanakira veruzhinji zvikuru munyaya dzezveupfumi. Vati hurumende yavo yakatoisa hwaro hwekuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi. VaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vabatane kuumba nyika sezvo zvesarudzo zvakapfuura. Vativo nyaya huru dzavakatarisana nadzo ndedzekuvandudza upfumi hwenyika, kutsigira varimi uye kubatsira vemaindastri vemigodhi nevamwe munyaya dzekuvakwa kwemigwagwa nezvimwe. Asi vakawanda vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, nekushayika kwemari mumabhanga, kudhura kwezvinhu uye kuratidzawo zviri kubudawo mukuratidzira kuri kuita vanhu vakaita savana chiremba nevamwe. Mukuzeya nezvemashoko avaMnangagwa aya, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vanoshanda nesangano rePescon Financial Services kuti tinzwewo mafungiro avo pamusoro pemashoko aya.
Zvataurwa nemukuru zvinhu zvinotarisirwa zvanga zvichitarisirwa kuti zvive zvinava zvingafamba zvakanaka munyika, nokuti pane kudonda kwezvinhu zvisiri kufamba zvakanaka munyika. Mukatarisa inini, nyaya dzemaindastri hadzisi nyaya dziri kufamba zvakanaka. Chikonzero tichichiziva, chikonzero chiri chekuti idzo nyaya dzemunyika hadzisi kufamba kuindisira mberi nyaya dzakadaro yatinoti isusu business environment pachirungu. Saka zvinhu zvinogona kuti zvibe kuti zvirambe zvichigadziriswa. Saka ipapo zvinhu zvinotarisirwa kuti mukuru wenyika anofana kuramba achirovedzera zvinhu zvakadaro.
Tarisiro yezvizvarwa zveZimbabwe nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika, muri kuona zvichienderana here?
Sematambudziko neshuvire zvatinoda kuita tanga tichizvitarisira, nekuti hazvisi zvitsva. Asi nhasi tanyanya kuti tinyanyisise kuda kuziva isusu kuti zvinhu izvi zvinogoneka sei, nzira yatichafamba yakamira sei, nekuti kungotaura chete hakuzi kungagutsa nhasi uno. Nokuti nyangwe mukatarisa pese takadonha nyika ichiinda kumawere kwayasvika uko, takanga tichikotaura zvimwe chete izvozvo, nasi tiri kungotaura zvimwe chete izvozvo.
Zvataurwa navamunangagwa munoona zvichizadzisika here seshuviro yavo uye nenguva yavari kutara muna 2019?
Toda kubva pakutaura kuinda pakunoita, kuinda pakunozvipira kuti iwe mukuru wenyika ngaachitaura kuti ga inini kana ndiri chitaura nyaya dzekuti tiri kuita nezvehuori munyika. Ndoo matanho andichatora. Tarisai dzimwe nyika dzakaita sana China. Dzakazvipira, hakuna nyika ingagona kuzvisandura kubva madhaka mairi sezvakaita yedu isina kuzvipira kwakadaro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. MuHarare nemamaguta mange muine kurwisana pakati pevanotengesa mumigwagwa nemapurisa, dzimwe nguva mauto ebazi remilitary intelligence. Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vati vari kumboferefeta nyaya iyi. Hatina kukwanisa kubatawo mutauriri wemapurisa kana mutauriri wemauto kuti tinzwe pfungwa dzavo sezvo nhare dzavo dzanga dzisiri kudayirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai.
Ndiri kutishungurudzawo isu ndofunga mazuva maviri matatu apfuura takangoona mapurisa akudeployiwa muguta reHarare pachivano kumhanyidzana kubvisa mamembers edu pavano kushandira vachitengesera. Izvi zviri kuitwa nenzira ine mhirizhonga hombe chaiyo. Matie gasi ari kudirwa, vanhu vari kurohwa nemboma, vanhu vari kutorerwa zvinhu zvavo zvavari kutengesa. Ende zviri kutishamisa isusu seboka kuti zviri kubvira kupi, nokuti pamazivi ratanga tichiita vanhu vese vari mutauni vari kutengesera panzvimbo dzatingari pachirungu designated dzakabvumirwa nehurumende. Saka zviri kutishamisa. Tiri kunzwawo kuti hasiri kuitika chete muHarare, zviri kuitikira munzvimbo dzakawanda. Taona maripoti kubva kumasvingo, taona maripoti kubva kwaRusape kuti imhizhonga chete yatiri kuona iri kuitika. Mapurisa achiuya sekwaRusape takatowana mashoko ekuti nemasoja chaiwo arimo muchirongwa ichochi.
Asi imi sevatungamiri vevanhu vanotengesa mumugwagwa makamboedza here kutaura nehurumende nezvedambudziko iri?
Chinotishamisa ndechekuti tagara tiri muhurukuro nehurumende. Tagara tinoatenda ese nhaurirano mameetings anenge ashedzwa kuti nyaya idzi dzitaurike. Kutaura kwandiri kuita izvezvi zvinewe, chikonzero chandiri kuti vanhu ava vari kubviswa kutengesera panobvumirwa ndechekuti pese pane vanhu vari mutauni izvezvi inzvimbo dzakabvumirana dzinozikanwa kunzi apa pazima kuona pasara panofanirwa kunge pane vanhu vari kutengesera ipapo. Saka zviri kutishamisa kuti vaakuuya kuti vachibviswa, ende vanhu vava vari kubviswa pasina kana hurukuro kana nhaurirano yaitwa neutungamiri hwakaita seboka redu kuti chii chava kuitirwa izvezvi, reason ndeipi hatisi kuziva. Totoshamisika izvozvo nokuti inguva yezororo, vanhu vakawanda vanga vachipembera vachifarira. Tinoziva kune madambudziko akawanda munyika, but ranga riri nguva rezororo rataitarisira kuzvagwa kwamambo wedu Jesu. Saka we are all surprised nemaitikiro aita zvino.
Mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ranyora tsamba kuhurumende richizivisa kuti nhengo dzaro dzichange dzichiramwa mabasa kwenguva isingazivikanwi kutanga musi wa17 kusvika hurumende yagadzirisa zvese zviri kunetsa vadzidzisi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti hazvina zvazvinobatsira kuti zvikoro zvivhurwe zvinhu zvakawanda zvichida kugadziriswa sezvo vana vechikoro vasingazowane batsiro yavanofanira kunge vachiwana kubva kuvadzidzisi. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neATUZ hazvina kuipa, asi zvaibatsira chose kuti masangano ose aise musoro pamwe chete otora danho rimwe chete. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe nezvenyaya yavo.
Matisa achazenga achimira kuenda kubasa kutanga musi wa 7 kusvikira zvinyuto zvavo zvatakataura zvagadziriswa zvinyuto zvatakatumira kuhurumende maane mwakatitaura nechinyuto chemari mari yedu iwanike iri maunited states dollars tikwanise kutiendawo sevamwe paine nyaya yezvakare kuti tiwane zvikwanisiro zvinoita kuti vanhu vakwanise kuiia muskopo
ko hurumende zvainoti haina mari yekunze yekutambirisa vanhu
hurumende yakaratidza zvikuru kuti ine mari yekunze yakawanda chaizvo asi kungoti mari yavo zhinji vari kuitambisa pazvinhu zvisina maturo zvekuti vasadze ivo nemhuri dzavo
zvikoro zvinozarurwa musi wa8 saka vanava munoda kuti vadini nhaye vamasaraura
ibasa hombe rehurumende rekuti tigadzirise nyaya yevanaimbo saka muchiona takatanga hondo iyi zvikoro zvisati zvavhurwa asi mukatarisawo zvakanyanya chimwe chinyimbo chedu chinotobatsira vana nekuti kuti zvikoro izvi hazvina basa kuti zvingovhurwa kusina zvinodzidziswa zvekudzidzisa zvakakwana nenyuka richina miriko inoda zvikwanisiro zvakawanda zvekuti vana vakwanise kushandisa kuti vadzidzi saka hondo yatinayo iri hondo inotobatanidzirwa welfare yevana totokurudzira vabereki vabatane nekupa hondo iyi kuti hurumende ise mari dzakaa mari munyaya yezvidzidzwa zvinodiwa nevana
chii chakabuda mukufamba kwamakaita kubva kwamutare kuenda kuHarare
tinofara kufamba kwedu kwakabhudha tinezvimakonsiasensi vanhu vese vakanzwisisa nyaya yedu nyika yose yaakunzwisisa nyaya yedu hatisiri vanhu vane humbidzi dhoga chete titori nenyaya nhunha yakakura kuitira kana vazoona tatadza kuenda kumabasa vanoziva kuti ndo zvitemo zvataigara tiia tinofara kuti nyika yose tofarira zvakare kuti kufamba kwedu kwakawedzera kubatana pavashandi nevashandi vakawanda
pane vamwe vanoti muna kubatana vashandi havana kubatana maticha varayiridzi havana kubatana pane mamwe masangano here amuri kushanda nawo muzvirongwa izvi
nhasi tatonyorera gwaro kumapoka ese ari mufozeo vatinoshanda navo kuti vauye tiite muonera pamwe namba idzodzo dzatodzidziswa nhasi pataa tichienda kunodzidzisanotice kuna hindlea novimba kuti vese vachange vachiuya nekuti hondo yatakugwa aitiye yatese yahondo yematicha vose hondo yevarayiridzi vose yemasivhuebhadi ese
mutungamiri wesangano runomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7 zvichakadaro vana chiremba vange vari kuramwa mabasa kwemwedzi wose vange vari musangano nhasi kuti vaone kuti votora danho ripi mushure mekunge hurumende yaimbenge yatanga yati yavamisa basa ikazotizve yavadzinga yati ngavadzoke pamabasa nhaurirano dzichienderera mberi vanhu vakawanda vanoroja nekurenda mahofisi muchinoi vari kuchema-chema zvikuru nekuwedzerwa kwemari dzavanobhadhara mwedzi wega wega Arthur Chikoriwa anoti panyaya inotevera
mumwe weavo vawedzerwa mari yekugara dzimba mbiri murukusheni runogara veruzhinji rwechikonohono vamishek sambo vanoti kukwidzwa kwedzimba hakuna kunaka sezvo vasina kuwedzerwa mari yavanotambira vasambo vanoti vaibhadhara madhora zana nemakumi maviri pamwedzi asi kutanga muna ndira vachange vachibhadhara madhora zana maviri pamwedzi
but kukwidza mitengo yekugara mudzimba kuloja handione sokunge zvino zviri justified nokuti navanhuwo kwavanoseenza havana kukwidzirwa mari dzavo saka vanokwidza dzimba vanozvitora pai chii chakwira pakuzokwidza mutengo wemu
vasambo avo vanotambira mazana mana emadhora pamwedzi vanoti havaone vachikwanisa kubhadhara mari yawedzerwa iyi nekuda kwekuti vave nemwana ari kuenda mufomu yekutanga vasambo vanoti zvinhu zvichaoma zvekusvika pamaomero akamboita upenyu muna 2008
sezvakangoitawo mugore makore apfuura takaona vanhu vachibhadhara marenda avo nemagroceries achitengerwa bhagedhi rechibage achitengerwa 2 liters vemafuta nechichi ndinoona sokunge ndokwa zvichaguma zviri nokuda kwokuti kana iri mari saka asakwanisa kutenga munhu anogona kuguma akuda zvinhu zvacho zvinotengwa nemari
mumwe mugari vaemanuel saurombe vanoti vane dzimba havafanirwe kutora kurojesa sebhizinisi
marenzika emudzimba chinhu chekubatsira vanhu kuti vagare hatichingachiconsider as a business chekutoti munhu anofanira kukwidza marenzi kuti anze apa musoro chinje ungobatsirana kuti vanhu vaone.
Vasaurombe vanoti hofisi yavo yavanoshandisa yakakwidzwawo nemadhora makumi mashanu. Vasaurombe vanoti dambudziko riripo nderekuti bhizinisi harisi kufamba sezvo vanhu vakawanda vasina mari.
Mari haisi mutenderi. Kutenda nemari, like for example, vanhu vakutenda zvinhu havasi kutengawo masupamaketi. Vakungoinotsvaga vakuti kana vakwira bhazi vacho vakunotenga kunze.
Mumwe ane dzimba dzekurojesa muchinhoi vaDominic Shava vanoti vakakwidza mari yerendi sezvo vachirarama nemari yemaroja uye zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Kwidzawo marenzi erubozi izvezvi 5 kg raisi yangofanana mari yacho yangofanana neimba yeroom 1 saka vanhu varingokombenawo avo vachiti izvo zvokwira zvinhu zvese zvongokwira.
Nyanzvi inoita basa rekutsvagira vanhu pekugara uye kutsvagira vane dzimba vanhu vekugara mudzimba dzavo vaClean Sigudu vanoti vanhu vakawanda vave kubuda mudzimba dzavanoroja vachinotsvaka dzimba dzine mipanda mishoma nepamusana pekukwira kuri kuita mari dzinobhadharwa mwedzi wega wega. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kumbovharwa kwemamwe mapazi ehurumende muAmerica nenyaya yekunetsana panyaya yebhajeti kwemutungamiri wenyika nedare reCongress neSenate kwapinda muzuva regumi nhasi pasina kana mukana wekuti pachaitwa chibvumirano. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havasi kuzobvuma kuisa runyoro rwavo pabhajeti kana pasina mari inosvika mabhiriyoni mashanu yekuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico. Asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi sezvo kuri kutambisa mari uye vachiti vaTrump pavaitsvaga rutsigiro vakati Mexico ndiyo yaizobhadhara mari iyi sezvo vanhu vachipfuura nemunyika iyi kuuya kuzotsvaga mafuro manyoro muAmerica. Hurumende yeAmerica ine vashandi vanodarika mamiriyoni maviri. Vanhu vakawanda munyika vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwezvirwere zvakaita sechegomarara. Asi vamwe vana mazvikokota munyaya dzezveutano vanoti uwandu hwevari kufa nechirwere ichi hunogona kuderedzwa nekuda kwechikafu chine utano zvikuru chechinyakare. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mukuru weDepartment of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vaudza Studio 7 kuti tsvagurudzo yakaitwa nenyanzvi munyaya dzezvirwere yakaburitsa kuti chikafu chinokuyiwa paguyo chinobatsira mukudzivirira vanhu vasarware nechirwere ichi nezvimwe zvizhinji zvinonzi hazvirapike. Muzvinafundo Matarira vanoti vane shungu chaizvo yekudzidzisa ruzhinji maringe nezveongororo iyi iri pasi pechirongwa cheCancer Nutrietics Cure Campaign iyo yakaburitsa gwaro rinotaura kuti zvirwere zvese zvinokwanisa kurapwa nechikafu chinobva paguyo nokuti panopfupfunyuka anonzi nechirungu minerals ayo anobatsira pakugadzirisa hutano hwemunhu pasina kunwa mishonga inodhura.
Tinoda kudzidzisana nezve guyo. Vazhinji venyu kumusha uku munoziva kuti vana mbuya vaitikuira dovi, vaitikuira zviyo zvinobata paCancer Nutrietics Campaign munga. Izvozvo vakanga vatozarurirwa yatinoti wisdom nanyadenga. Ndizvozve zvataa kutanga kuita muCancer Nutrietics Cure Campaign.
Tsvagurudzo iyi yakatora makore masere ichiitwa nana muzvinafundo vemapazi akasiyana-siyana paUniversity of Zimbabwe School of Medicine avo vakaona kuti zvinopfupfunyika paguyo nehuyo zvinokwanisa kubatsira pakuraramisa vagari vemunyika muno nemuAfrica yese kwemakore akawanda.
Ini ndakazvirapa ko 8 years nezvinhu izvozvo. Ndinozvirapa nezvinobva mukuyo neuyo. Ndakaona kuti zviri nane kukunda madrugs akagadzirirwa ropa risiri redu, mamwe acho anokuvadza.
Muzvinafundo matarira vanoti vakajekeserwa kuti matombo anopupfunyuka kubva paguyo ndiwo mushonga mukuru unorapa zvirwere zvinonzi hazvirapike.
Zvinopfupfunyuka zvacho mune mamicronutrients kubva paguyo neuyo. Handiti unochaona ukakuya guyo rinozodzika nokuda kwemafufu anenge aibva pai paguyo. Kuti ridzike, dombo rinenge ratokwizirana richifufunyuka richinda mufu kana mudovi. Saka ndizvo zvotoshandisazvo, takunozvitsvaga muvhu.
Vamatarira vakaendera mberi vachiti zvinopfupfunyika izvi zvinogona kuiswawo mumvura yakachena kuti munhu anwe, zvichibatsira mukupura kwake.
Kuti mumvura dzatinenge taisa mishonga yabva muguyo ndiyo yaakurapa. Yaakurapa zviri mberi zvakatobuda mumarisechi.
Vakurudzira vagari vekumaruwa kuti vadzokere mukudya chikafu chaigadzirwa pasi chigare. Vakaenderera mberi vachiti vagari vemumadhorobha vanokwanisa kusanganisa zvinobva paguyo nehupfu hunogaiwa nemishina yedhiziri.
Kumaruwa uko tinotofunga kuti isu ndiko kwatichawana upenyu kana muchikuya. Asi kumadhorobha kwatinoita zvokugaya nezvigayo zvedhiziri, tinofanga kuchitotsvaga teknoloji yokugaya tichisa micronutrients anobva muguyo, muzviyo, mumunga uye mapfunde, vanhu vachidya zvinhu izvi.
Muzvinafundo matarira vati vanoda kuti vanhu vazive kuti chikafu chine shuga chinotowedzera chirwere chegomarara.
Kensa haidi zvinhu zvinokonzera acid, haidi shuga. Sadza rewaiti rine shuga yamusingazivi inonzi starch. Shuga yaye waiti ine shuga yakawandisa. Kensa haidi izvozvo. Mazowe ane shuga, koku ine shuga, fanta ine shuga. Chimboregerai shuga kana warwara.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaparura chirongwa cheCancer Nutrietic Cure Campaign musi wa19 Mbudzi. Pari zvino pave nevanhu vanodarika zana vari kufambisa mashoko etsvagurudzo iyi muZimbabwe nenyika dzemuAfrica. Ndakamirira Studio 7 kuUniversity of Zimbabwe School of Medicine muHarare. Ndini Kiri Mudzamiri.
Chikwata cheFC Platinum chiri kuvhura makundano enhabvu egore rino, asi paine mubvunzo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotevera mutambo wenhabvu havasi kugutsikana nematambiro ari kuita FC Platinum pamusha payo mumitambo yeCAF Champions League. Vakatarisana nemutambo mukuru neOrlando Pirates yekuSouth Africa iyo yakatora mukombe uyu muna 1995. Nhoroondo yenhabvu muAfrica inotaura kuti zvikwata zvinokunda nemutsindo pamusha ndizvo zvinowanzoenderera mberi nemakundano aya, asi matambiro ekugona kunenge kudada mandava stadium asimudza mibvunzo mumukana wavo wekusvika kuma quarter finali. FC Platinum yakatatarika zvinotyisa nesnaps yekuMadagascar ndokuzokunda 1-0 mumutambo uyo vaitarisirwa kukanda zvibodzwa pamadiro. Ndokuzoita zvekare mangange 0-0 neOtoyo Oho yekuKongo. Mutevheri wenhabvu vaFrancis Mwendamberi vanoti kugona kunenge kudada inofanira kuwedzera mwando pamatambiro ayo pamusha kana ichida kubudirira makwikwi aya.
Mugugungano rawakaiswa kairi FC Platinum inofanira kuti isumudzire mutambiro inoita kana iri pamba payo, asi vakaenda kunze varutonga kuti tambe zviri nani.
Mutevheri wechikwata cheDynamos vaObed Masotore vanoti FC Platinum isatarise mazita kana mukurumbira une zvikwata zvavari kusangana nazvo.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu vakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei, nyangwe vakomana vavaya vairi nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Mbomwe mutevheri wemutambo uyu vatatenda Makazhu ndiyewo vanofunga kuti kugona kunenge kudada inokwanisa kusvika mufainari yemakundano aya.
nematambire yapedza mutambo matambire yanga ichiita ka ichasvika kure ndaona ichisvika kana kuma final.
Simurairidzi wePirates Milton Srejovic audza mapepa nau ekusouth Africa kuti ari kutya kutamba nechikwata cheFC Platinum nenyaya yekuti chikwata ichi chiitsva mumakundano aya uye ati anoremekedza murairidzi wavo Norman Mapesa zvakanyanya. Ati sezvo Pirates iri kutamba neFC Platinum mumutambo wekutanga kumandava stadium zvichavane zvinonetsa zvikuru kuenda iko nemugwagwa. Asi Pirates iri kubheja kuti inosimudza zvekare mukombe weCup Champions League kechipiri munhoroondo yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu.
Makasimba here vashamarare vekuStudio 7. Tinokushuvirai gore idzva rakanaka. Zita ndonzi munyaradzi kofi. Ndinobva kuHarare kuchitungwiza. Ndinomoresa hama neshamwari pamwe chete nemhuri dzisedze kwakofi. Tiri muno muSouth Africa kuCape Town. Tinokushuvirai kuti tipinde mugore idzva rakachena uye rakajeka. Yepi 2019.
Mbangadi vateerere veStudio 7 nevashamarare veStudio 7 ndinofara nokutaura pamhepo veStudio 7 itirwa ndichikwazisa hama dzangu zita rangu ndinonzi General Makura. Ndinogara ndiri kuSouth Africa but pari zvino ndakauya kuZimbabwe kumusha kwandiri kufara nehama neshamwari. Zvokutanga ndinokwazisa mai vangu vari kugokwe nevazukuru vangu nomudzimai wangu nevana vangu vari kuSouth Africa Anatoria na Surprise Makura. Uyezve ndinovashuvira kuti ugoredzwa kuti vapinde mugoredzo atore makumbo remu-2019. Natenda hangu Studio 7 pamberi nebasa ramunoita rakanaka rinokudzwa rokutaura chokwadi.
Makadi henyu kuStudio 7 ndinetwa Samson Mbuzi kana kuti baba amo tida kukwazisawo amai vangu vanoitwa Jeneti vanogara kuchiweshe uko pawadhapo nasisi wangu Juliana nevamwe vacho vese ndinovakwazisa nasisi wangu Tangizai na mnyina wangu Kraidoni vakawanda vese ndinovakwazisawo nehama dzangu dzose dziri matima nenyika ndodzikwazisa nemhuri yangu iri pachitungwiza mo Blessing na Janeti na Jaguarini na Junior. Ndinokwazisa vana vangu nomufaro kuti happy 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 new year. Na mai vangu ndoti happy happy new year. Musagumbuke zvenyu nekuti yeni mwana wenyu hapana chandakuitira iwo paChristmas ino. Zvitarisire iguru rinouya. Happy 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 new year.
Ini ndinoitwa mai Mwasa. Ndinoda kumhoroyesa hama dzangu dzekwamagenge vana mai vangu nehanzvadzi dzangu ndichiti muve negoredzva rakanaka. Ndinoda kumhoresa zvakare uko kwandakarorwa kwamasimbo kundomhoresa vateswara vangu navamwene vangu ndichiti makaita wani. Ndinoti muve nenyu yeyaka goredzva rakanaka. Ndinomhoresa Christabel ndoti mwanangu wakadadisa wakapasa. Ndichimhoresa zvekudzaishe ndichitiramba wakadaromwa vana vangu. Ndichimhoresa zvakare Mucheche Shama. Ndichizomhoresa zvakare chibayamwe changu chinonzi Christopher. Ndichiti Mwari ngava kuchengetei 2019.
Tinotenda vese vakwanisa kutipa kwaziso dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Musakanganwi kuti paLive Talk tichanderera mberi tichitaura nemi vateereri muchitiudza zvamuri kuronga kuita mugore riri kutevera. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standikile Mhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 31 kuMpalakazi 2018. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ye abantu bawuzwile umbiko, bazwile izithembiso. Izethembise kakhulu sekumele gadezani bekhalele kuze ku-2019 eqalisa babone ukuthi kuzehamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yekuhulumeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe. Njengoba ukhetho solwadlula.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani. Khona lapha e-town ikho lapha esuza khona imali, elokuchina kulala imali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani. Manje i-town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Uqhamuke inqaba ngxoza edolobheni leHarare lamhla lapho amapolisa kamunicipala ebambisana lamapolisa weZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokubelethisa kwabomama abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe njengoba ukhetho solwadlula. Embikweni wakhe wokuhlangabeza umnyaka omutsha, uMnangagwa yena okukhefu uthi kulezibonelo ezikhomba ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka ngomnyaka ozayo. Uthi njalo umnyaka lo esiwugqibayo ubunzima kakhulu, kodwa ngokubekezela kwabantu ilizwe lenelisile ukuqhubeka lisenza imizamo etshiyeneyo yokuthuthukisa ilizwe. Ukuhlaziya loludaba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Mithuseli Moyo.
Ye abantu bawuzwile umbiko, bazwile izithembiso. Izethembise kakhulu sekumele gadezani bekhalele kuze ku-2019 eqalisa babone ukuthi kuzehamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle kuhulumende, yezwa kuthiwa imali le ekuthathwa i-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bekucabangela mbekekubhajethi. Kodwa ngaphandle kokuthi kulungiswe into zelezo ezikhona ezihluphayo, ukuswelakala kwemali, into yamabhondi, into yokuswelakala kwezinto ezitolo, kuzamele acheche enze masinya sibili aphakamise inyawo upresi kwenzela ukuthi ngo-2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo.
Ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo, okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani?
Ye kunzima ukuthi umtethi ye kumbe hhayi, kodwa ngosokwenzakele abantu bani sebelahlekelwa lithemba. Kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangathi, kukhona okunye abangakuqamba kona bethi ayikhangelani mbonile lamuhla sebesenelisa ukuqhatha amatisha, sebesenelisa ukuthi baqhathe abantu abatsha kuhulumende, ukuthi ukuthi into ziyanibilika phezulu khona ngale. Kodwa kumele phela kukhanye kuvuleke imisebenzi, kuvuleka amathuba kuzulu wonke. Kunzima ukuthi isithemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba.
Kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini azayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto?
Bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency. Kodwa ungakunanzelela, mina ngokubona kwami ngibona ukuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye. Njenga umgabe sesekhona, ungakunanzelela amafutha ade siba khona. Futhi wayokunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi ivele isenela lokhu ingenelilokhu. Laba asebekhona bale ngqondo yokuthi hhayi singasebenzi ukuthi sithathe imali singenamafutha sihambe kuphela ngezimoto, hhayi.
Lo umnumzana Mithuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhamuka ingxabangxoza edolobheni laseHarare lamhlanje lapho amapholisa kamunicipala ebambisana lawe ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho kulandela ukususwa kwabo kunyanga ezithile ezedluleyo lapho kuze kuqhamuke umkhuhlane wesifudo secholera. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Sekujayelekile ukubona amapholisa ehlasela labo abaphila ngokuthengisa abasebenzela enzikini yedolobho okungekho emthethweni, kodwa namhlanje babonakale belisana lamapolisa okubangela ukuxokozela okuthile emkambo eCopacabana. Loba ikhansilike yasungula indawo zokuthengisela kunyanga ezedluleyo emaphethelweni edolobheni leHarare, ikhansili ibikwa ingasavumeli ukuthi lezo ndawo zithengiselwe osokwenza abathengisayo babuyele edolobheni. Unkosikazi Dorothy Masuku ongomunye wabaphila ngokuthengisa uthi akasoze ayethengisa phandle kwedolobho ngoba indawo zakhona zingelabantu.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani khona lapha etown, khona lapha esuza khona imali elokitshini akulala mali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Unkosikazi Nyoni olahlekelwe impahla eningi ngemva kwengxabangxoza yanamhlanje uthe ukuthengisa akusikufuna kwakhe, kodwa akula enye indlela yokuziphilisa angayenza ngoba akula msebenzi elizweni. Kunje uthi akasela themba lokuthola umsebenzi awufundela ekolishini yeyunivesithi, ngakho usephila ngokuthengisa edolobheni ukuze enelise ukondla abantu abakhe.
Amapholisa lokhu abakwenzayo kwi-Stroje Street Team, sina sidinga imali zabantwana eze-school fees for next year kuze sithole imisebenzi e-right, beze bevula ama-industry, beze thina silama-degrees lama-CV but siyaswela umsebenzi eZimbabwe.
Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zikhanya zisekela okwenziwa ngamapholisa, zisithi abathengisayo kumele bahloniphe imithetho yekhansili ngoba lobu buhlongandlele bugcina busenza ukuhlaselana kwabo namapholisa kube ingozi kuZulu oyabe ezihambela edolobheni njalo kudala ingcekeza ndawana yonke. Umnumzana Themba Magagula isakhamuzi seHarare uthe kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabamele abathengisayo nabekhansili ukuze kube lokuthula edolobheni ngoba isehlakalo esinjengesanamhlanje siyingozi kuZulu.
Hhayi, vele iyabona indaba yamapholisa le lamavenda vele yahlupha ngoba kathesi seze singasakwanisi lokuhamba etown thina abanye singeni ndawo endabeni yangikhona but zokunzimisana kathesi begijimisana etown phela abacenda bechala lama-civilian angakwazi lutho o-ordinary people abangakwazi lutho. So vele i-lasting solution ukuthi vele babadingele indawo yabo yokuyathengisela ama-vend esuke etown, babadingele indawo yabo behambe bethengisela khona ngayo kulokuthi bebegcwele ithawni yonke leyo.
Umnumzana Mongameli Moyo uthe ikhansili ile mthetho ebona ngokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni okufanele ilandelwe, kodwa leyo mthetho yephulwa ngabezombusazwe ngesikhathi bekhankasela ukhetho. Uqhubeke ethi kwesinye isikhathi ibandla le-ZANU-PF lalinika abasekeli balo indawo zokuthengisela edolobheni lingavumelananga nekhansili eyiyo elomlando wokwabela lezo ndawo. Umfokamoyo uthe lokhu kwenza wonke umuntu ayethengisa endaweni eziphandle kwedolobha abuye azothengisela edolobheni.
Akathesi abantu bagijimisana ethawuni isiphithiphithi nje, kodwa singakhayela ukuthi ngubani owaqalisa ngalo lolu dubo. Siyabona ukuthi kwalaba abazombusazwe nxa bekhankasela ukhetho bakwanisa utshela abantu yonke into abafuna ukuthi bayizwe, betshela abantu ukuthi bebuye bazothengisela esitaladeni ngoba kula muntu ongasuka endlini yakhe sibili ezothi nizothengisela esitaladeni. Kodwa into eyaqasa ukuvunyelwa yilaba abe-politics ikakhulu singakhayela iZANU-PF ngamalanga kusalabo Grace Mugabe wayekhuluma sibili ethi amapholisa akayekele abantu bezithengisele. So lolu dubo yilo solusikhathaza namhlanje. Into leyo kumele iqale ukuhlubungulwa phezulu khona ngale kuzwembusazwe bese kuyehla phansi ngoba kungasilokhu siyabona ukuthi akupheli ngoba laba abantu ababe bezothengisa e-town laba abanye bangikhona batshelwa yibona laba abapolitics ukuthi hambani kuyelanini khona ngale.
Izehlakalo zokulwisana kwamapholisa labathengisayo ziqhubeka zisizakala eHarare okwenza iningi labazama ukuziphilisa ngokuthengisa balahlekelwe impahla eningi. Inhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa ezifana labo National Vendors Union of Zimbabwe ziqhubeka zikhankasela amalungelo abo, zifuna ikhansili isungule indawo ezihlanzekileyo njalo ezilentengo ephansi ukuthi amalunga azenelise ukusebenza ekhululekile. ngasithelelisa ngokukhuluma nezikhulumeli zamapholisa unkosi kazitheri Charamba ngoba ucingo lwakhe belusala kungena. Ucingo lwesikhulumeli sekansi lomnumzana Michael Chidembe lalo lwehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Imizi egcina intandane kanye lezinye inhlanganiso eziphathisa abaswelayo banikezwe izipho ezigoqela ukudla, impahla lokunye okuhlukeneyo iCouncil yakoBulawayo phansi kohlelo lukaMeya wakoBulawayo olwe Christmas Cheer Fund. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ukuze abantu abadubekileyo labo benelise ukujabula ngesikhathi sekhefu leli. Lonyaka banikezwe izipho ezibiza inkulungwane phose ezingamachumi amane zamadola, i-37,600, zisabelwa abantu abazinkulungwane ezinye lengxenye, 4,500. Umeya wakoBulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uthe lolu sizo bakhangelele ukuthi lwengezeleleke. Ubonge umphakathi oyenelise ukwelula izandla ephathisa.
Besi distributor impahla edonethiweyo ngabantu bakoBulawayo, amakhampani akoBulawayo, abahlali bakoBulawayo ukuncedisa the underprivileged esigabeni sonke sakoBulawayo. Ngathi launch sathola sasile target ye 50,000 dollars. Ndingathi le mali impahla esakutholayo kwakuwe 33,000, kodwa sigcine sifika ku 37,000. Ingathi impahla ama-pledges la konke impahla le mali esithe sakuthola iko esi kudistributa namhlanje. So singathi kube lokusilela kancane, kodwa ngibona ngani senze kangcono kulinganiswa neminyaka edluleyo. Sikhangelela ukuthi njengoba singakavali, asivalanga, ama-donations kaqhubeke buya.
Obemele inhlanganiso yentembeni Old People's Home unkosikazi Jessica Matarima, enye yenhlanganiso ezithole usizo, uthi bajabule kakhulu ngezipho lezi.
Siyajabula namhlanje kakhulu ukuthola i-donation le evela kubaba wethu uMeya. I-donation le izasisiza kakhulu ekugcineni bokhulu labogogo. Siyabonga.
Unkosikazi Stanile Chabalala, obemele inhlanganiso yokuphumuleni Old People's Home, uthi labo bajabule ngalolu sizo ethi luzaphathisa ekugcineni ogogo labokhulu ababagcinileyo.
Sigcina abantu abadala abalama 65 years and above, usually bayagula, abanye ama-severe stroke, abanye ama-diabetes nama-senile dementia. And then usizo lolo sebe siluthole njengakhonapha luyasincedisa kakhulu isikhathi, especially khathi esisile problem yena le ukuthi izitolo izinto ziyadura, abadala babefuna ukudla almost all the times. And then lokho lesukutholayo kuyasinceda. And then kwesi sikhathi siyasithole nje from ema-churches olunye uncedo nje babebuye besinika. Mina ngiyabe ngunesi 8 kwakhona sigcina abantu.
Ikhisimusi yalo nyaka ibe buhlungu kakhulu ebantwini bonke elizweni jikelele ngenxa yokusilela kokunye ukudla lempahla ezitolo, ukusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokuqonga kwentengo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi izaqhuba imihlangano lezisebenzi kunsukwana ezilandelayo eyokulungiselela ukuthi zikhalale umsebenzi ngasikhathi sinye ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zazo. Lokhu kulandela inkuthazo evela kunhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-RTUZ, yona ethi kufanele izisebenzi zonke zihlanganise amakhanda zitshengisele zisola umphathi ntambo obona ngezemali umnumzana Mthole Ncube ngeviki ezayo ukuthi uyehluleka ukulungisa udaba lwezemali. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende baphakathi kokukhalala umsebenzi, njalo ezinye inhlanganiso zababalisi zithi aziyukuya ezikolo lapho zivulwa nxa uhulumende engakhuphulanga iholo lazo. Esinye sezikhalazo zezisebenzi ngesokuthi uhulumende abaholise ngedola leMelika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Siyabe vele sikhuluma nje esesikutsheliwe yilaba ke esibakhokhelayo kube esingathi ababumba leli bandla. Basebe sitshelile ke ukuthi bafunani singakubeka njani ke kuZulu kumbe kungaba kuhulumende kumbe kubaqhathi. Sizama ukukhoordinatha ke izisebenzi zonke phakathi kwelizwe okugoqela ke amakeleke ama-students awe-informal economy. Sibona ke kuyi-mandate yethu njengeZCTU ukuthi sikhokhele. So siphakathi kwenkulumo ke labo abachiyeneyo kuyibo ke izisebenzi ezithi senze khonoko.
Nxa lingakwenza lokhu kungaba nini?
Besingakaze siphethe inkulumo, besikhangela ukuthi njengoba sisaphakathi kodubo singaze sathatha ke isikhathi eside besibanga eside lokho esikukhuluma nje. Sikhangele ukuthi kube into engani iba effective. Abaningi basese kuholiday kumbe singathi ekuqaleni kaJanuwari. Ekuqaleni kaJanuwari sibona ukuthi abaningi bethu babe ngakaphenduki emsebenzini.
Sike samuzwa uhulumende sithi iningi lezisebenzi alikhandi imali yakwamanye amazwe, ngakho lifuna uhulumende ayithathe ngaphi njengoba layo engelayo.
Kanti ngesikhathi uhulumende esithi uzathekisa ke abantu ngemali yangaphandle yelizwe, uzathi nxa eseyitholile ke leyo mali ayisebenziseni lani. Sibona ngathi ayikukhuluma kwabuntwana. Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe. Wayeyikhande ngaphi ngaleso sikhathi? Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uchatha ngomunwe nje.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxelaye esetsholotsho. Ku-Live Talk lamuhla sinika lina balaleli bethu ithuba lokutsho elikhangelele ngomnyaka ozayo ka-2019 lokubingelela izihlobo labangane. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokobelethiswa kwabesifazane abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi wawo. U-Anastasia Ndlovu sethulela okuningi ngalolu daba.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi ezibhedlela zikahulumende osekuchiye impilo zabanengi zisengozini. U-acting clinical officer esibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Xolani Ndlovu uthi isimo asimanga kahle kodwa benza konke okusemandleni akhe ekwelapheni abantu kanye lokubelethisa omama.
Esibhedlela sabomama ababelethayo i-strike lesi esiyenzakalayo siyasi affecta okufana nalezinye izindawo esibhedlela, kodwa sihlanganisile odokotela ukuthi kungabi lesikhathi lapho i-maternity eyabingela dokotela okhangela omama ababelethayo. ayi inhlupho eziningi izo zona ezizokuthi odokotela balutshwana ukuthi bebone omama ababelethayo bese kuhlangana lokuthi inani labo mama ababelethayo linenge ngenxa yokuthi ama services ya maternity empilo a free awu umuntu akabhadali lutho kukanti ema clinic bayabhadala so sekusenza ukuthi abantu abanengi kulokuthi beqale be clinic bese be refer empilo uma kule problem sebecho bebuya straight empilo even kungama normal deliveries okwakhathesi esibhedlela siyamukela kakhulu abantu abayebe refeyiwe bevela kwezinye izibhedlela kumbe bevela emaclinic kumbe abantu abasithi balama critical injuries kumbe ama critical conditions abadinga ukubonwa ngudokotela ngokuphangisa labo ababe buya bengekho bengarefeywanga njalo bengela critical condition bayacelwa ukuthi bebuyele emaclinic yekulengozi eyenzakeleyo a cement siding duze le McDonald Bricks lapho kuwe khona ibhasi ama report akukhona kathesi athi kulabantu ababili abachonileyo on the spot bese kusithi lapha empilo si receive abalimeleyo abangu 17 okwakhathesi odokotela baphatheke ngokubabona ama patient labo asebe admitiwe okwakhathesi ngabathathu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Elliot Nyoni uthi bayagulelwa kodwa bayazithengela imithi njalo eminye bayithenga ngedola lemelika.
Lapha empilweni amaphilisi siyasithengela kula mithi abathi ama-doctors asekustrike imali bafuna iyusa kumbe ama-runs ibondi nodi abasathathi. So kumele i-government ibone iplan ukuthi kumbe ikhiphe i-point note kumbe yenze something better.
Umnumzana Yonasi Sigeza othwala abantu uthi ulusizi ngoba iningi labantu abathwalayo baphuma begula esibhedlela bayefela emakhaya.
Mina ngilosizi kakhulu ngendaba yokuthi abantu embathwalayo manxa kuthiwa ba-discharge-iwe uyabona ukuthi uthwale umuntu ozifileyo just because akulama-doctors. Then lati kade sifuna ukuthi uhulumende elungise izinto yakhe ngendaba yama-doctors because u-doctor impilo. Lo hulumende uyakwazi ukuthi i-situation yethu ayimanga kuhle, imali ayikho, izinto ziyadura. So ukuthi thina siphile kakuhle kuyabe kuzinzimela. Last week yona le ngake ngathwala umdala wa-discharge lapha esiyinyathi from impilo. So kathesi kuthiwa namhlanje kuthiwa bavela mngcwaba ngendaba yokuthi vele kubuhlungu because into yakhona iyaphongenzwa labantu abangazi umsebenzi wona ama-doctors ehlezi ezindaweni zayo instead yokuthi bephiwe izimali zabo la because i-situation manxa kuyikuthi iyabinje ekhaya ziyabe zizibhedlela.
Isimo ezibhedlela simi kubi, abantu abagulayo iningi labo liswele ukuhlolwa ngodokotela kuthi labo abakhona bandelwa ngumsebenzi okulakho ukuphazamisa isiphatho sezigulane. Odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bethi uhulumende kalungisise izikhalazo zabo andubana babuyele emsebenzini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Akubizwa ozwayo edolobheni leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika lapho okulomcimbi wamakholwa esiKristu wokubonga uSomandla ngabenzele khona ngomnyaka esesiwugqiba namhlanje bezicelela izibusiso ngomnyaka esiwusungula kusasa oka-2019. Omunye wabaqoqela umbuthano obizwa ngokuthi iDallas Crossover Gala umfundisi Thabani Dube weHarvest International Church uchasisa ngawo kungxoxo lo. Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Namhla silomcindo owe crossover 2019 uyabo khona phe Garland Harvest International Church siyabe silabane ngababe bekhuluma silo senior pastor wethu pastor Sundire uzabe chumayela silabo futhi u Reverend Chivaviro owahlabeli eBeneza abanengi liyamaze ukhona apha uyabe chumayela njalo uyabe hlabela silo Lloyd Tevetsai usuke Canada uyabe lati futhi ntambama uzabe hlabela Le Harvest International Church Praise and Worship Team abaningi bayazi ngapha eDallas izabichumayela njalo.
Injongo yokwenza lo mcimbi.
Injongo yokwenza lo mcimbi ngokuthi sizama ukuthi sibuthane njengamaZimbabweans sibanengi kakhulu ngapha eDallas. Sibonga uNkulunkulu ngokusigcina kwakwenzayo ku-2018 njalo sibe lokwazana labanye abangazani ngoba kulabantu ngapha abaningi eDallas abanye abazana abanye bayazana kodwa uma sibuthanisa abantu ngendawo enje sake sibona sithi kuyanceda abantu bayabonana.
Livele liyakwenza lokhu njengamaZimbabweans lingapha ngaseMelika?
Sure, siyenza umcimbi lo every year. Sizama ukuthi siyenze something mhlaka 31 sithi crossover na as Harvest National Church. Siyazama ukuthi sibuthanise abantu ama-church amaningi ngapha mhlaka 31 every year. Siyazama ukuthi senze umcimbi lo and it's been successful so far for all the past years.
Ngizwa usithi linxuse njalo abavela eZimbabwe abafundisi kanye labaculi.
Yebo mam, sina umfundisi Reverend Chivaviro suka eZimbabwe. I think he's based in South Africa now. Silo Bishop Chakara laye based in South Africa.
Liyabela uchumayela ngaluphi ulimi?
Siyazama ukuthi sichumayele ngesikhiwa njalo ngesishona. Wasilabantu abaningi nabeZimbabwe. So lizabona ukuthi umuntu njengo Reverend Chivaviro ukhululekile uma ichumayela ngesishona. Then silabanye labo bazabe bachumayela ngesilungu. So sizabe sihlanganisa even ingoma ezizabe sihlatshelwa khonapho sizabe sihlanganisa isikhiwa lesishona.
Leli lisiko elilithatha ngapi?
Singathi thina uma ungakhayela kuBhayibheli into sibili eqakathekileyo ukuthi abantu abathandazayo bethole isikhathi sokuhlangana bebe ndawonye ngoba uNkulunkulu esimthandazayo uNkulunkulu oyedwa. So there is nothing that can stop us ukuthi sihlangane njengabantu even though we are from different denominations, different churches. Uma sikhangela mhlaka 31 injongo ngeyokubonga uNkulunkulu ukuthi wasigcina sonke umnyaka ka-2018 njalo lo ukhangelela umnyaka ka-2019. So sinxusa abantu bonke ukuthi bebuye. Injongo yethu yona leyo ekuthi sibe ndawonye sibonge uNkulunkulu ngoba at times it looks like denominationalism get into our way whereby siyakhangela abantu sithi laba ngabe-Methodist laba ngabangaphi laba ngabe, and sikhohlwa ukuthi into enkulu eqakathekileyo ngeyokuthi sithandaza uNkulunkulu oyedwa. So yikho saka siyenza into enjengaleyo ukuthi sihlangane sisendaweni.
Wenziwa ngaphi isikhathi bani njalo kungenwa ngemali kumbe akungenwa ngemali?
Kungenwa ngemali. Umuntu wonke uyanxuswa ukuthi ebuye namhla mhla ka 31 siyaqala ngo-8:00 PM Central Time. Siyabe siseGarland, Texas. I think we've been circulating ama-flyers lama-videos ku-social media. But uma ukhona ongafuna ukwazi more details, bayakwanisa ukusibamba ku-phone number 469-648-9797.
Lo ngumfundisi Thabani Dube owe-Harvest International Church yase-Dallas khonapha eMelika. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7.
Ifisela abantu baka ward 3 wange west eka Chechete ama villages wonke eka Chechete village, Ivulindlela village, Ivukuzenzele village, Mpumelelo village, Imvuthu village, Indlovu village, wonke bafisela inhlala kwempilo enhle nenhlala kahle izimtuthuko eziqhubekayo sihamba siyaphambili. Sikhamba njengabantu sibambene sisebenza ndawonye singumuntu wakwaChechete senza yonke into esiyenzayo sinokuthula. Ngiyabonga.
Yelo ke umlaleli weStudio 7 silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.